now Bethan's running the Varia big hedge fund billionaire. Saka inukona kunge ma strategies akawanda as investor vanenge vanoaziva nekuchengetedzwa kwaiyo mari nokuti ivo vanayo. Saka experience yavo inenge ichavabatsira mubasa iri. Tinoziva kuti vekupedzisira pavanga vaTrump varivo vamanaging vanga variwo another billionaire vaizivawo mastrategies ekuti mari iwande and upfumi hunge huchengeteke muno muAmerica.
Tinoona zvakare kuti iro dare reSenate rakawana zvakare richiwanikwa richiti iro vachange vari kutarisa kudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaPete Hegseth vakawanawo zvakare mavhoti ekuti vatange basa. Munoonawo sei izvi?
Ava Hegseth vakati nechekei nokuti tinoziva kuti majority yeSenate right now is 53 senators. Republicans vari kutonga kuSenate to 47 Democrats. Saka Vice President sezvo variwo president weSenate ndo akazobatsira kuti vaHegseth vakonfemwe. Asi kukonfemwa kwavaita ndichaona kunge kunenge kuchachinja mapolicies akawanda. Ndatoona vatotanga kutoti matransgender ngavabuditswe nemasoja anga adzingwa nguva dzecovid vanga vakamba kutora covid vachadzoserwa uye vari kupiwa mari dzavo.
Izvi munoona zvichizotambirwa sei pasi rose?
Nyaya iripo izvi nezvi ndeyekuti vaTrump vari pahai nokuti takawana mapolls ari kutaura kuti vari muma 47% approval higher than he has ever had. Saka vari kuramba vachifamba neurongwa hwavakataura pacampaign and vari kuzvifulfila zvese zvavaitaura.
Pane vamwe vachiri vakamirira kuti vawanikwe ivo vachinzenge vari muhurumende yavaTrump vachiri kuferefetwa kudare irori reSenate, munoona vachizobudawo sei ivavo?
Sezvo Republicans vari kutonga kuSenate, vazhinji vacho vanenge vachakonfemwa.